mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 2 zvita 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vakatarisana nedambudziko rinogona kuvabvisa pabasa pamusoro penyaya yemari inonzi yakabiwa mumba yavo kupurazi ravo. Pane kusawirirana mubato reCitizens Coalition for Change pamusoro pemari yezvikwereti iri kupiwa nhengo dzeparamende nemakurukota ehurumende. Sangano reProject 4263 rinoenda kumatare kuti ripihwe gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vatarisana nekubviswa pachigaro nenyaya yokupamba uye kupa vhara muromo vanhu vakaba mamiriyoni mana emadhora ekuAmerica kana kuti US 4 million papurazi ravo muna 2020. Mari iyi inonzi yakabva mukutengesa nyati. VaRamaphosa vari kutiwo mari yakabiwa ishoma pane iri kutaurwa. Tabata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya vaRamaphosa mamirira yakaita haana kunyatsomira zvakanaka nekuti kune panel yakaiswa neparliamendi yemusouth africa vachishandisa mutemo yavanoti section 89. Saka panel iyoyo yakawana zvichinzi vaRamaphosa vane zvavakakanganisa vakatyora mamwe masections econstitution nemimwe mitemo yemusouth africa. Saka pari kunzi vane nyaya inoda kuongororwa kana kuti nyaya dzinoda kuongororwa pamusoro pemaitiro avo aya zvinogona kuita kuti vagone kubviswa muhofisi neprosesi yatinoti muchirungu impeachment. Saka mamirira zvakaita haana kunyatsomira zvakanaka kuna vaRamaphosa nekuti kutaura kwatiri kuita kuno vanga vachitarisirwa kunzi vange vachitaura vachitora nhauro kuvana veSouth Africa asi havana kugona kuzodaro nekuti zvabuda muhofisi mavo ndezvekuti vari kuda kumbotaura nevamwe vavari kuti vakakosha kuti vawane mazano ekuti vangabata nyaya ise. Uyezve tiri kuzwa kuti ANC National Executive Council yanga ichifanira kusangana yamira yati ichasangana mangwana. Saka ndoo mamirira zvakaita hapana kugadzikana muSouth Africa nekuda kwenyaya iyoyi yavaRamaphosa.
Professor Mukonza, chii chakamboitwa navaRamaphosa chavasvitsa apa?
Chakaitwa navaRamaphosa ndechekuti kupurazi kwavo kwakanzi kwakawanikwa kuine mari. Uwandu hwemari yacho hausati wazivikanwa, hausati wanyatsobuda pachena, asi kwakawanikwa kuine mari yekunze kweSouth Africa yemadhora ekuUnited States. Mari iyoyo ndokunge yabiwa nechizvarwa chekuNamibia. Zvinonzi vaRamaphosa vanenge vakataura nemutungamiri wekuNamibia ndokubva chizvarwa chabatwa. Saka ipapo ndopane nyaya iri kunzi vaRamaphosa vane mitemo yakati wandei yavakatyora pachiitiko ichochi. Havana kubira nyika mari asi mukuwanikwa kwemari yekunze kupurazi kwavo mukuzopata kuzoita kuti chizvaro chekuNamibia chapawo mari iyoyo ichidzoke kuSouth Africa nezvakazoitika ipapo. Pari kunzi pakatyorwa mitemo yakati wandei zvinova zvisingatarisirwe pamutungamiri wenyika.
Saka profesa, munoona kuti zvichafamba sei, zvichaendana papi?
Pane zviviri zvinogona kuitika. Chekutanga chinogona kuitika ndechekuti Ramaphosa vanogona kusiya basi pachavo. Ndoo zviri kutarisirwa nevamwe kuti vachangoti ayo nekuda kwenyaya iyi nekuda kwoudza muwayo ini ndaakumbosiya basa reutungamiri weSouth Africa ndombotarisana nenyaya iyi pamberi pangu. Chechipi chinogona kuitika zvakare mukateerera vanovatsigira vari kubuditsa mashoko iwayo ndechekuti vanogona kuti aiwa zvepanel iyi haina kuti ndine mhosva saka handina chinoita kuti ndisiye basi. Naizvozvo handeimberi tiri kuziva kuti vakatarisana necongress ichasarudza mutungamiri weANC muna December muno saka vanongoti handei kusarudza. Asarudzwa nevanhu kana ndasarudzwa nevanhu toenderera mberi zvichingodaro asi vakasarudza nhanho yechipiri vanogona kusarudzwawo kuita mutungamiri wenyika asi pane kunetsa kuchange kuchiita utondo hwavo pamberi apo nekuti nyaya iyi inoramba ichingodzoka ichingodzoka uyezve inosvibisa zita rebato ravo reAfrican National Congress saka ndo maonero andinoita kuti nyaya iyi ingangofamba nayo nematarisiro atakaita.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Zvinonzi pane kusawirirana mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change pamusoro penyaya yezvikwereti zvokuvaka dzimba pamusoro penyaya yemari yezvikwereti zvekuvaka dzimba kana kutenga motikari zviri kupiwa nehurumende. Nhengo dzebato iri dzakaita musangano muHarare nezuro kuzeya nyaya iyi asi dzikatadza kuwirirana. Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare paramende vaprospa Mutseyami kubva nezuro vange vasiri kupindura mibvunzo yavari kutumirwa neStudio 7 asi kunyangwe mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kushora nyaya yezvikwereti iyi nhengo dzavo dzasangana muHarare dzakawanda dzati dzinoda kutora mari iyi sezvo dzichiti haisi kubva kuZANU PF asi kuhurumende. Dzinotiwo iyi inyaya pakati pemushandi nemushandirwi sezvo dzagara dzichinyunyuta kuti dziri kupiwa mari shoma. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter mutungamiri weTCCC vachamisa vakati nhengo dzeparamende idzi dzicharangwa nevavhoti.
Ndakavaudza kuti kana mukasaita zvakafanira vanhu vakakumirirai uye vachakurangai zvakaomarara. Iyo ndakapedza navo handibvume uye handitenderani kana kutsigira zvakaitika. Handibvumirani nekuti vanhu vangataure zviraramo yavo veruzhinji vachitambura sekutambura kwavari kuita.
Muumiriri weNorton mudare paramende Vatemba Muliswa avo vakazvimirira vakazivisa kuti makurukota vatevedzeri vavo pamwe nenhengo dzeparamende vainge vapiwa zvikwereti zvekutenga dzimba zvinosvika $500,000 pamunhu kumakurukota, $300,000 pamutevedzeri wemakuru retake, $300,000 pamutevedzeri wegurukota pamwe ne $40,000 panhengo yeparamende imwe chete.
Towards the end of their term, they would rather get the list that they have. That's why they've been given 40,000.
Saka pakupera kwetemu yavo ndosaka vachitambira zvishoma, ndosaka vakapiwa ma 40,000 sehousing allowance asi maminista akapiwa 500,000.
Nhengo dzeparamende dzinoti pamari yadziri kupiwa sechikwereti dzinokwanisa kutenga imwe motikari kana nzvimbo yekuvakira imba. Mutauri weMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vabvuma kuStudio 7 kuti nengo dzebato ravo pamwe nemamwe mapato ari muparamende dzakapiwa mari idzi.
Mari idzi dzichiri kubhadharwa mamembers of parliament vese vezano veMDC veAlliance vese hapana aramba kutora mari idzodzo vapuhwa vari kupuhwa from vane mapenems ekutanga in the alphabetical order saka vachapera vese vachingopuhwa mari idzodzo. Vakawanda veTPC vatowana mari idzodzo nekuti vari mazita akadaro saka hachisi chinhu chatingati ndechebato iri kana kuti iri ndechepalament.
Vapupurai togarepi vanokokera nengo dzezanu PF vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvisiri chokwadi pamusoro penyaya iyi vakati titaure nemunyori weparamende vaKennedy Chokuda. Nengo dzeparamende dzakawanda kubva kumapato ese ari matatu ari muparamende dzaramba kutaura nezvenyaya iyi. VaChokuda varambawo kutaura nezvenyaya iyi vachiti zvibvumirano pakati peparamende zviri pakati payo nenhengo dzayo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kudya nhoko dzezvironda munyika uye zviri kuitika zvaratidza kuti nyika haina vatungamiriri.
Ndokuratidza kuti tashaya vatungamiri muZimbabwe. Ndokuratidza kuti hatina vatungamiri muZimbabwe.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano rinokurudzira nekubatsira vanhu zvikuru vechidiki kunyoresa kuvhota reproject vote 263 rinoti magweta aro aenda kumatare kuti amanikidze Zimbabwe Electoral Commission kuti ivape magwaro evavhoti kana kuti voters roll anogona kushandiswa pamakombiyuta kwete akadhindwa pamapepa. Zek inoda mari inoita zana nemakumi masere nemanomwe ezviuru zvemadhora ekuAmerica kana kuti $187,000 kuti iite izvi. Mukuru weproject vote 263 vanyangason Matete vanoti gweta ravo vaDenford Halimani vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vakaendesa nyaya iyi kumatare nezuro.
Tataka mukomatanomuka ndechekuti sangano reproject vote 263 inoshanda nekudza vechidiki kuti vange vachiparticipata munyaya dzemaelections rakaenda kaakanyorevatamba kuzek musi wa 7 November mwedzi wakura vachikumbira voters roll riri muatinoti electronic format. Saka mazuva maviri commission yezek musi wa 9 November yakati responda kana takatipindura patambe ichiti haisikwanisa kuchipa voters roll riri muelectoral format chitokwanisa kutipa voters roll riri pahard copy uye tichinge tichibhadhara mari inosvika $187,000. Saka zvinova zvatakaona sekuti takasiri pamutemo unova mumbiro renyika uyezve neatinoti electoral act pachirungu. Saka takagara pasi nemagwete edu tikaona kuti zvakakodza kuti tinge tichiita kumatare dzemhosva kuti tinge zvinhu zvakada zvinge zvichikorektwa. Ndosaka maona nhasi tapisa zvaro yedu kuti taenda kumatare dzemhosva kuti tipatiti pachirungu tikombeuze kuti inge tichipa voters roll sezvipamutemo sotaura izvo section 62 subsection 1 of constitution inotiwo mugari wese wemuzimbabwe ane kodzero kunge achi accessa information yese mumaoko mehurumende kana mainstitutions ehurumende uyezve zvichina nekumbiro reelectoral act inotiwo subsection 21 not zeki inofanira kunge ichipa voters roll kune ani nani zvake anenge apurwa muchirwara chemuzimbabwe kana kuti the organization inos pachirungu legal inos pachirungu lanire elegal organization vantu vanovapa voters roll infomati vanenge varequesta either in hard copy or electronic copy ndozvaita tinge tichienda kumatare pazuva ranhasi.
Kana makatarisa basa ramunoda kuita musiyano wacho ndeupi kuti mapiwa riri electronic form kana kuti mapiwa riri ari mapepa akadhindiwa?
Okay, yaine tikatanonoka kuti tikazova ari mapepa akawani sanakota kuti zeki iri kuchaja dhora pekopi ende makopi enational voters roll anovapisika 187,000 zvinova zvokuti tinogona kunida storo inenge yakakura singaitimechipasa kumachengeta uye nema kwenye ti alazima iti itza aya katari chini olesi kutini kupata mashaku za kwa pati eki nema rosa uma 187,000 sinuwa kutinga pani tiki ene chepiri ndeche kuti ati kope alipasi kungi alipasi kuri ojita kala kuri verifier information nige nubosu nige laka kurisa kike chinopata kungwe jaisho sopa electronic copy ne kutisi kwa sasa kota suwoni kukoti ya usituwole kutisi kukota suwoni kutisi kwa limitation arina ele atuti basi kukosi kota suwoma anomalies saka chukuhona kukuti ati kope alipasi kungi achita basa chuna kungi achita in a short space of time nekuti mungu mungu kamzanga na mseki ya sara itakudisa kwa kwaonda zine zinua hili saka kitatuwa maa kukopi ya pasi nge singe sema hodi kitatuwa seki ya kata basara ni maswe ni kama kipeti
saka pachi nyanguwa ere kutu mkapiwa soft copy ya mungu na pachi nyanguwa ya kutu mungu mkwa nise kuita basara mwenda kuita
icho kwa nguwa iti liko kana tikatua soft copy ni mkwata nge tishikoti kiasi chuna ni kutisa kata saka chini ya diye maa tike ITS kiki ni mkwata kutu besi na sekuti mfikiri nge chete pini nge tawa kusiki wakuti maa mkwata sewezo wikili nge kama tukwe kira wanda wakakashi chanswa ni kutu ni pati limitation kutuwa hiyo kwa nini wa kutisa mpawanda ni za wateka kwa sasa kunge tisiye mga na wakushishua kwa mpawanda ya tapa kutisa matara ale mganezi kwa kutu sewe kama tukwe kiki
abo vange vari mukuru we project 4263 va yanga sweni matete vari parunare ku Harare ne studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Sangano re Zimbabwe Exemption Permit Holders Association raenda kumatare mu South Africa richikumbira kuti mabanga nezvikoro zvimiswe mukushungurudza zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvinogara zvinogona kudzingwa munyika panopera mapepa avo anovabvumidza kugara nekushanda mu South Africa gore rinouya. Mu Newsday mutevedzeri wemupingamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoyambira varidzi vemahotera kuti vasabhadharisa mari yakawandisa vachiti izvi zvinokanganisa mamiriro eupfumi hwenyika. Mu Newsday makare varume vatatu vemumusha weparirewa kudombashawa kumashonaland east vari kupomerwa mhosva yekubvuta nekuba vakapakata zvombo vanoti vakarohwa nemapurisa pavakanga vari muusungwa. Nesbet Nyamugafata, Silverstone Kumalo na Taurai Kasora vaka mirambiri kwe mtongi Dennis Mangosi we Harare vaka watatu awa kuti nyayayavo iendeswe kudare re High Court. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Asi ndinoshushikana zvikuru kuti maparamentari apuwa mari nosvika ma40,000 kuchipatara kuzvipatara zvedu zvisina kana mushonga kana chi. Vanhu veZimbabwe hamusi kuona here kuti apa kushandisiwa kuri kuitiwa kuparadza misangano kuparadza kune mapato anopikisa ndiwo kutowaparadza ikoko kutopa mari idzodzo dzeloni kosei vasingapi loni nankire sei vasingatori mari iyoyo voisa nezveutano. Vana vari kufa nezuva nezuva nekorera hakuna mvura muZimbabwe muHarare hakuna mvura vana vari kubatwa nezvirwere vanhu vachifa nekorera asi mari irimo muhurumende asi hurumende yakataimira kuti nda kupa kubuku vanhu vanoipikisa kuti vagoivhotera zvakaoma vanhu veZimbabwe.
Kune vamwe vemachechi vakutovhundutsira vanhu kuti muri kuuya nepabhodha muchibva kuna South Africa murikupinda nepabhodha renhantiri rebeiki bridge ye muchafamba so kana masvika kuno we are going to delete you kureva kuti mwari wevanhu vekuZimbabwe vaofanira kutevedzera mwari ave munangagwa kavo ndiye ava mwari akutokonzera kuti vana madzibaba ikosi vatovhundutsira vana vesangano vachoti tichakuteverai one by one vachiri kunamata here kana ndava kuita zvepolitics Asi machechi acho nakafomewa because of politics kuti vanhu vavhotere vamunangagwa ngavataure pavamire totosha kana kuti kwai tiuye kuChristmas yetichatevegwa mudzimba muchakumbira regerero nemuridzo iwo ndo vanogona kutozokumbira nemuridzo bozi kana kana ndirisei ndakutouya kune ndakatogadzirira ndichoziva kutoti orit vachauya kuzotinhangira ndobvawo ndakagadzirira tosangana pakati namadzibaba wacho ngavatsvage maaudio vachiisa malisti evanhu ivo ndo vachatanga kufa votisiya tiri vapenyu tatenda hangu
ndichipa kutenda chaizvo chaizvo purezidendi wevanhu purezidendi weCitizen Coalition for Change Vanelson Chamisa zvino zvavaita papa hakuna kana purezidendi wani angazvigona ende tese vana vezimbabwe ngatione kuti purezidendi ava ndipurezidendi vanoita zvido zvevanhu ndaikumbirawo kuti zvingagonekanani kuramba mari pakurwira vanhu zvingagonekwani vangani kuramba mari kurwira vanhu onai vazhinji vese vanongoda zvokukambena vanoda mari kuti vagutse matumbu avo pachavo asi purezidendi Nelson Chamisa havana izvozvo vanoda kurwira vanhu kuti vagute vanoda kurwira vanhu kuti vararame zvakanaka onai rizeni yacho kumbati zvese izvi ngazvimari dzese dzidai dzaiswa kuzvipatara kuti vanhu vese vararame mari dzese dzidai dzaiswa kuzvikoro kuti vana vadzidze munoona kuti ndokunonzi purezidendi haikona vamwe vese ava kumbagutsa matumba avo chete saka ini ndinoti ngaapinde zvake mukomana ngaapinde
mwoyo wangu unorwadza zvikuru ini ndinoitwa chausichikowa pamasvingo pamusendeketa apo mwoyo wangu unorwadza zvikuru ndichitarisa nyaya yamukoma Job Scala ende mhosva yavanopomerwa kuti vaida kukonzeresa mhirizhonga zvinhu zvisipo zvokungotsvaga asi vakauraya vacho vakauraya Mo Blessing Ali vakatorebwa vapedza kunzi mutemo womunyika hauna divi rawakarerekera vanhu vachiurawa masikati neusiku nebato riri kutonga rezanupf mukataura chete matova maenei newo waakutozvimwawo asi neurombo naatafadzwa mugwadi anoti zvinhu zvaitika kuti hakuna zvakadaro zvaitika
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica
America inofunga kuti panofanirwa kuve nekururama uye kuvimbika panyaya yevanhu vakaitirwa utsinye muLibya. Ticharamba tiri vatsigiri vakasimba vedare reInternational Criminal Court kana kuti ICC muLibya senzira yekupa nayo kururama uye kuvimbika munyika iyoyo. Tinopembedza kuedza kwedare iri kuferefeta nekupomera mhosva vose vane chekuita nemabasa eutsinye akaitwa kuvanhu vemuLibya kubva muna kukadzi 2011. Vakadaro Ambassador Richard Mills, mutewedzeri wemiriri weAmerica kuUnited Nations. Tinotambira kumutsiridzwa kwemuzinda weUnited Nations muLibya uye kudomwa kwemiriri akakosha kana kuti Special Representative pamusoro pekuzama kuwanikwa kwechibvumirano chehwaro hwesarudzo huri pamutemo uye kuti Libya iite sarudzo dzakachena uye dzakajeka nekukasika. Muguta retaruna, chikwata cheUnited Nations chaitsvaga chokwadi chakaona umbo hwekuti nhengo dzechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaniyat chakapara mhosva dzehondo pamwe nedzimwe mhosva dzinotyora kodzero dzevanhu dzinosanganisira kuponda, kukanda vanhu majeri, kutocha, kutsakatisa vanhu zvechisimba nezvimwe zvisina kukodzera kuitwa kumunhu. Chikwata chaitsvaga chokwadi ichi chakaonawo nzvimbo nhatu dzinogona kunge dziine makuva evanhu asati azivikanwa. America inoramba ichitenda kuti kugadzirisa kusagadzikana kwezvematongerwo enyika pamwe nekushambadza kuzvidairira muLibya zvinoenda kure pakugadzirisa kusagadzikana kwave nenguva kwakatarisana nenyika iyi kusanganisira kuumbwa kwezvikwata zvine zvombo. Vakadaro Ambassador Mills. Nekudaro tinokurudzira vakuru muhurumende yeLibya kuti vaite zvakawanda kutsigira pamwe nekuendesa mberi kuedza kuri kuitwa kuti pave nekuzivikanwa pane zvakaitika zvakaita sekuwanisa mikana kumagwaro kutsigira nhaurirano uye kupindura nekukasika kuzvikumbiro zverubatsiro rwemavhiza. Vaimbove vakuru muhurumende yaKadhafi vakaita Saif al-Islam Kadhafi uya achakatarisana nekusungwa neICC nemhosva dzehondo nekutyora kodzero dzevanhu amiswe pamberi pedare. Vakadaro Ambassador Mills. Vakashungurudzwa nevakapona vanokodzera kuwana chokwadi chizere changa chichinzvengana navo. Vakuru muhurumende yeLibya havasati vabatana nevamwe mukuti Saif al-Kadhafi amiswe pamberi pedare kuHague. Izvi zvinofanirwa kuitika nekukasika. America inoramba ichishushikana nezviri kuitika kuabva kure, kusanganisira madzimai nevana vadiki avanotarisana nekushungurudzwa zvepabonde pavanenge vachitiza muLibya. Ambassador Mills vakakurudzira hurumende yeLibya kuti itore matano ekuparadza kufambiswa kwevanhu pamwe nenzira dzekupinza nadzo zvinhu zviri kunze kwemutemo. Vakakurudzirawo zvakare kubviswa muLibya kwezvikwata zvose zvakapakata zvombo pamwe nevanorwira mari kana kuti mamesinari. America icharamba ichitsigira matano eICC ekuunza kodzero kune munhu wese kuvanhu vemuLibya. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Pane history yakakwanisa kugadzikwa board reFIFA. Vakakwanisa kuti gemu reGermany neCosta Rica ringe richiofficiatwa nevanhukadzi. So it was the first time in the history of soccer kuti mutambo wenhabvu uitwe nevanhukadzi. And ndinoona chiri chunhu chakanaka sereki kupromota mutambo wenhabvu uri dominated nevarume kuti uende kuvanhukadzi kuti vakwanise kuwanawo mabasa.
Zvokuona kwako vakabata mutambo uyu zvakanaka here? Chii chawakaona? Pane zvakambokanganisikawo here?
Vakabata mutambo zvakanakisisa ndezvakaratidza kuti vakadzi vari as good as varume pamutambo wenhabvu. Saka zvunhu zvino zvazvangosara chete kuti vanhu vechivanhukadzi vachibata nyere. Maligi evakadzi ari kuona kudhara ndozvakamirira kuti vakadzi vakwanise kubata nyere, and vakadzi vacho vakakwanisa kubata nyere zvakanakisisa, and referee wacho anga achova atone neexperience yemagames kwaanga ari kuFrance. Saka ndakafara chose kuti vanhukadzi vakwanisa kuchera magames.
Pamitambo yane zuro yacho iyi ungangotipa muchidimbu kuti zvakabuda sei nezvawakaona pazvikwata zvakatamba izvi?
Mitambo iyi yakaburitsa mashura nezviratidzo. Ndakaona gemu reCroatia neBelgium, and the gemu iri Belgium ndo the golden generation yanga iri range number 2 tachitarisira kuti inge ichipinda mafinals, but haina kukwanisa kuenda to the round to the next stage. Zvinova izvo kuti yabuda mutournament, and yakafanira kunge ichiwina neCroatia. Not a draw, not a loss, but a win. But sezvinewo zvakaramba. Then kuita mutambo weCanada neMorocco. Canada yakarohwa neMorocco. Morocco naida kuti iwine since vari vabs vekuAfrica. Vakakwanisa kurova Canada by 2-1, zvichireva izvo kuti vari kutopa group, and it is the first country in Africa to qualify topping the group. Zvimwe zvinofadza chaizvo. Then kwoita mutambo weJapan neSpain. Apa ndachitarisira kuti Spain icharova Japan, but ndakahadzira kuzoona mushe. My predictions were wrong. Japan yakakwanisa kurova Spain by 2-1, zvichireva izvo kuti iyo Spain neJapan vakakwanisa kuqualifya kuti vaende the next round, vachikwanisawo kuti Germany yataisungirira kuti ichakwanisa kuqualifya ibude mutournament.
Nhasi pane mitambo mina, South Korea nePortugal muchidimbu, unofungei?
South Korea haizi timu yekuunderestimate.
Uyo anga ari mukomana anofarira zvemutambo yenhabvu Brian Msekiwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Ndiri mu Washington DC, ndini tanono kawande, nijiku satisa enu mufaro.